kwaiva kare kare nyika yedu tichigere toga tisati tavingwa zvino takatovingwa hapana chatichaita asi vakasiyiwa vasikana vana vachikuya mukati meimba umwe wakarayirwa namai vake kuti kuya mhunga umwe akarayirwa namai vake kuti kuya rukweza umwe agonzi kuya mapfunde asi vakanga vachikuyirana mukati meimba iyoyo vachiimba vachiti Baba, uchindida chirovora ng'ombe nhanhatu nepfumbamwe shamwari haungandidiwe herewe
kana mai vakauya pano vanogoza kuti vanga uchikuya chinyi
anofunga kuti kukuya ikoko ndokungabetsera chiko ndanga ndichidaiwe kakuti uwe mukadzi wamuka
shamwari wena wakanonoka ka ndofunga wakanonoka chose dai wakanga wangoti chimudzige zakuwananga ndisingambukura minyangwe kamwe
zvino unofunga kuti pane mudzimba unoshomwe kana uchindida chirovora mwombe nhanhatu nepfumbamwe makumi masere mazvimutsa mwoyo kana makambowawa seumwe unonzi musambiri wakanzana neni mungamuwana kana kamwe chete yekutaurawo kuti nakava kunyasa ndikuya pano kudisha kuti nditaure mashuraore iwawo muchinzwa ndakaperekera mbuya ndichinda nawo kwanje akaikokoni achiparura achiparura nechiteera nzuro nichingozira nichirira nichirirawo kana uchindida chirovora ng'ombe nhanhatu nepfumbamwe
sandirova sandituka sandirova oh sandituka